nyengo zatu zasangana kuincreasea panzvimbo inonzi Silabhusi tichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuitira nahwo mumadistricts ese emuzimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paincreasea ndechekuti hatisi kufanirwa kuti kumashure panyaya yekuwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Increasea yataura kuti ngatipei patichasvika pakurarama mabasa. Tichikurudzira kuti tipinde mumasiti titombonogara kumahoro kwava mutini tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamadistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. Increasea yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira kepesetawo mutsva anonzi Muzare ana Achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uye avaudisi kuita neurongwa hweatri mumakozi ese ari mudistrict range.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvo kuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa, pana madates atenderanamwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose, saka tinenge tichingorekoda vataura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapo?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi ese atatinawo, tiparadzirwe mapensheni yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina hudokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi, achikwanisa kudya, achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chero vakati haichakutengerwi isu, ngaiti masalari edu ngaangoramba akapigwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva, isu hatisida kutenga nawo. Kana tikange tichinzi taakupiwe tikupiwa 500 US bank rate nhasi iyi zviri pa1:10 dava chiti mu5000 RTGS acho mva mudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama, nekuti mazvingatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimpost ende maimpost ese mapraise acho ari kutekwa zvichienderana nemarisi anenge ariko. Saka tinongozvisisi masalaries edu ngaarambe ari zvinonete $96 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo, nekuti masalari negotiation haangaitwe zuva nezuva pachinja rate muungana kuti yaitike musangano wechinjichinji zvinhu zvashata. Marigare tangowirirana tozoramba tichingochinja zvinhu zvachienderana nezviri pamaketi nguva yese.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera, nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge vai hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu, haisi rehurumende. Saka isu tine chiyimbo chikuru chemutiva chasvika pakutiteerera, nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya yatiri kutaura nyaya takutaura sevarairidzi vakaimborega kutiteerera. Tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba. Gwendo gunoro groundwork yataita tikuona kuti patinopedza urongwa hwatinawo tichange tanenzwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe, zvichaita kuti vamari vateererano nadzedu tizogadzirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuenda kuenda kumadistrict akasiyana-siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistrict ose pakati pevhiki pino ino, tichakuita mamadistrict tinevictoria falls, tichange tichienda kunana urungwe vanhu tine madistrict akamuvuso. Ndorino kusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistrict mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita paincreasea. Tinoda kuti tiite nechinjichinji kuti tipedze madistrict ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.